Straight to the point, mari wangu ndibatsire, danyeta.